news and information.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 20 zvita 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association rinokurudzira hurumende kuti ishandise nguva yezororo revana vechikoro mukugadzirira zvichaitwa panozarurwa zvikoro gore rinouya. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wemugovera vakasunga vanhu mazana mashanu ane makumi masere nemumwe 581 pamuganhu weZimbabwe nedzimwe nyika. Misa Zimbabwe yave nemakore makumi maviri nemashanu iri muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, rinoti kunyange haro richirumbidza basa riri kuitwa nehurumende mukurwisa kupararira kwedenda reCOVID-19 muzvikoro, zvikwanisiro zvishoma uye mari yezvikoro kuti zvirwisane nedenda iri mukuchengetedza utano hwevana vechikoro nevadzidzisi haisi kusvika kuzvikoro. Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro vanofanirwa kupiwa zvikamu zvavo zvemushonga wenhomba uye zvikoro zvinofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvose zvinodikanwa, vachiti chirwere ichi chava kupararira kubva muzvikoro chichienda kumisha yevana vechikoro. VaGundani vanoti hurumende inofanirwa kushanda nesimba kuti panozarurwa zvikoro gore rinouya vana vasazonzi vadzidze vari kudzimba dzavo, vachiti hurumende inogonawo kuchitanga kugadzirisa zvinhu zvose zvinodiwa kana vana vechikoro vakazonzi vadzidze padande mutande vari kudzimba dzavo.
Mwaka uno watiri yasvika nguva yekuti denda reCOVID-19 raakuchionekawo apo neapapa muzvikoro umu nemumakoreji akasiyana-siyana. Izvi zvinotipa simba rokuti sesangano revarayiridzi tirambe tichikurudzira kuti hurumende nemumanharaunda dzese dzatinogara neveutano vese vanoshanda nezveutano tichishanda pamwe chete navo tese tikwanise kuti tikurudzire kuti varayiridzi vega vega nemunhu wese anoshanda pachikoro panguva ino tinotarisira kuti vange vakatora vaccine ravo. Kana vasina tinoramba tichikurudzirawo neruzivo gwatava nago pari zvino kuti vaccine yakakosha. Vaccine inogona kuti tidzivirirwe padenda reCOVID-19. Uye nevana vatinoshanda navo zvakare, umbowo hunotiratidza kuti vana vakati kuti vari kubatwa nedenda iri. Asi chatinotenda ndechekuti denda iri harisati rasvika pakuti risvike pakuti vana vashaika, hatisati tanyanya kuzviona zvakanyanya.
Chinodiwa neZimta muzvikoro chii vaGundani?
Zvinoda ndezvekuti vana ivo vakwanise kuti vawanewo vaccine ravo, mugove wavo wevaccine vange vainawo. Vana vese vanokwanisika vane mazero anenge akaonekwa nehurumende nevanoshanda nezvemutemo nezveutano kuti vanofanira kunge vachiwana mavhaksini vawane mavhaksini iyayo. Chinhu chakakosha kuti munhu wese anoda vhaksini ange achiwana vhaksini racho. Vanhu vasatambure kuti vhaksini vanoriwana kupi. Chinhu chakanaka kuti vana nevarayiridzi vambodzokera kudzimba, vanobatsirwa vari kudzimba ikoko. Maonero anenge akuitika ndeyekuti denda iri rakutotekeshera richibva muzvikoro richidzokera kumba. Saka naizvozvo isusu sevarairidzi, sisangani revarairidzi, tinobatana maoko nevese vari kushanda zvakasimba. Tinotenda maprograms atiri kuona ari kuitika munyika muno ekukurumidza kuisa mitemo inoita kuti vanhu vadzivirirwe kubva kudenda iri. Dei zvaramba zvakadaro, asi zvinooneka zvakare kuti mari inenge inoita shoma pazvirongwa izvi. Saka panoda kuti mari yacho iwanikwe, mastandard operating procedures anoshanda muzvikoro atinoshanda nawo ange aripo, uye vanofamba vachiuyawo kuzvikoro vange vachifamba nezvifambiso zvemabhazi kana motikari dzavanoshandisa dzive nzvimbo dzinodzivirira, kuitira kuti dzidzo yedu yemuno nemabasa yedu sevarairidzi awanikwe asingakanganisiki nenyaya yedenda reCOVID-19. Zvazvinorevawo zvakare ndezvokuti kumberi kwatiri kuendawo, panosvika nguva yekuti zvikoro zvizarurwe, kuri kwokuti zvazotadza kuti zvizaruke, ndo panozoda kuti vana vadzidze vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo zvakare vari kumba. Saka chikamu ichochi chinenge chichida mari, zvokuti tanga takatarisira kuti bhajeti irori ra2022 ringe ririro bhajeti rinobva ragadzira mari yokuitira kuti nyaya ye-e-learning, nyaya ye-remote learning yokuti vana vadzidzi vari kumba, varairidzi vachidzidzisawo vari kumba, zvifambe zvakanaka, zvibudirire, kuitira kuti basa revarairidzi risakanganisike uye kudzidza kwevana naiko kusakanganisike.
Avo vange vari mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vari parunhare neStudio 7, asi mutauriri webazo rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti hurumende iri kuzvirova dundundu nekuti iri kugona kurwisa denda reCOVID-19 muzvikoro.
Kuzvikoro hatiendese mari, tinoendesa maPPEs anenge atengwa nehurumende. Hakuna mari inoendeswa kuchikoro yekuti tirwise COVID-19. Tinoendesa madisinfectant, masanitizers, mamaski, mathermometer, zvese izvi zviri kutoenda kuzvikoro izvezvi. Isu sehurumende tinotozvirova dundundu nenyaya yekuti tiri kugona kurwisa denda reCOVID muzvikoro medu. Ngatenda.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi wemugovera 18 zvita vakasunga vanhu mazana mashanu ane makumi masere nemumwe 581 pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika yeBidebridge, Rimai, Nyamapanda, Zona neChirundu. Mapurisa anoti vanhu ava vakasungirwa kupinda muZimbabwe zvisiri pamutemo uye vasina magwaro, achitiwo havana kubhadhara mitero yokupinza munyika zvinhu zvavakange vainazvo. Vazhinji vevakasungwa ava vanoita mazana mashanu nemakumi mashanu nevanomwe 557 vakasungwa paBidebridge. Mutungamiri wesangano reInternational Cross-Border Traders Association vaDennis Juru vanoti hapana chinoshamisa pakusungwa kwevanhu ava sezvo vanhu vachipinda nekubuda munyika vasina magwaro kana vabatikana kana pavanenge vachityera upenyu hwavo sezvakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vajuru vati panguva ino yegore vanhu vazhinji vanosungirwa nyaya iyi sezvo vachida kunoona mhuri dzavo asi vachiomeserwa mukuwana magwaro ekufamba nawo.
Nyaya yekusungwa kwevanhu iyi inyaya yagara inongori iko mukoma tanomoka, vanhu vanongosungwa kuti chete panenge pasingataurwe nyaya yehuwandu kuti vanhu zvinhu hazvina kumira nyumushe munyika. Saka vanhu vanopedzisira vaita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Ingawani nyange ivo mukuru wenyika chaivo vakaenda wane vakadamburira vasina kana kutindisa mapepa. Saka zvinowanika zviyazviya kana nguva uri panguva yakaoma, vanhu vanofamba vasina kutindisa mapepa, vasina kuita sei, nekuti dzimwe nguva ukateedza zvinofanira kunge zvichiitwa unosara uri pamhene. Saka zvinhu zvinongowanika, hazviwanike muZimbabwe chete, hazviwanike muAfrica chete, asi zvinowanika pasi rese. Saka kunyanya iyo nguwa ya tiri ino, nguwa ya zororo ino, nguwa ya kuti vakashanda wana ajida kuzokera, wakunaona amanesha mwari. Iyo nguwa ino zvekare kunge panga paine dambudziko re-COVID. Gore rakapera vana vana kukwanisa kuti vange vachienda kumusha, saka ndonguva yekuti vanhu vange vachienda kumusha vane mapepa nevasina. Saka kusungwa kwevanhu kuzvinhu zvinongowanika, uye nguva ino ndonguva yazvo chaizvo neuwandu hwevanhu vachidzokera kumusha.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, MISA Zimbabwe, riri kupemberera kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu richishanda munyika. Kupemberera makore ebasa ravo, MISA Zimbabwe yabudisa gwaro rinonzi 25 Years On, Reflections on Media Law Reforms. Sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze vaudza Studio 7 kuti MISA Zimbabwe yakaita basa guru mumakore makumi maviri nemashanu aya, vachiti yakakwanisa kukonzera kubviswa kwemitemo yakange ichiomesera vatori venhau, uye yakabatsira mukunyorwa kwemitemo mitsva inobatsira kuti vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. MISA Zimbabwe inoti kunyangwe hazvo pachine basa zhinji rinofanirwa kuitwa, zvinhu zvizhinji zvakaitwa nesangano iri zvinofanirwa kurumbidzwa.
Zvakawanda zvatinoona zvakanaka zvakaunzwa nesangano reMISA muno munyika, zvinosanganisira kuparurwa kwemashoko zvakanaka, vanhu vachiziva kodzero dzavo mukuparurwa kwemashoko nekufambiswa kwavo, mungava muzvivhitivhiti, mungava mumapepanhau kana naivo momumu nepenyuro, nepamwe pose patinotarisira kuti vanhu vawanikwa vachisununguka kuparura mashoko avo. Isangano zveMISA rakaonekwa kuti panguva yose yatararama iyi rakwanisa kusunungura vatori venhau vanenge vari parumananzombe pavanenge vakandwa kunyanya dzimwe nguva nemapurisa anenge asingazivi basa ravo, dzimwe nguvazve nevanoita zvematongerwo enyika nevamwe vanongoshandiswawo vanenge vasingazivi kukosha kwevatori venhau mubudiriro yenyika. Saka MISA ndobasa rimwe rayanga ichiita, yakasunungura vanhu vakawanda vakomana nevasikana mukuita kwavo basa munguva yatiri kupembera kuti takwanisa kuramba tichirarama tichingomhanya nedonzo redu.
Zvimwe zvinoratidza kuti mabasa akaitwa kana ari kuitwa nesangano ripi zvaro ndechekuti vanhu nemamwe masangano anobudavo kana kuedza kushanda nesangano renyu. Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa eMISA Zimbabwe here vamaunganidze?
Tichipembera kudai, yakazvara masangano akawanda anosanganisira vana Zakras, vana Media Center, ikabatsira mamwe masangano atinawo iko zvino ari pasi peMedia Alliance of Zimbabwe kuti akwanisewo kusumuka nekukwanisazve kuti akwanise kumhanya nedonzo ravo. Saka MISA ndimai vane vana vatokwanisazve kuti vayaruke vaite basa rava kutoonekwazve vachimhanyazve mundima iyoyo, vachibatsira vatori venhau, vachibatsira vana veZimbabwe kuti vawane mashoko akasununguka, vawane mashoko ane udzamu anovabatsira mukumeka mainformed decisions.
Pane mamwe masangano akadzidza kana kuzvarwa kubva mumabasa eMISA Zimbabwe here vamaunganidze?
Mukaramba muchitarisa zvebasa raitwa neMedia Institute of Southern Africa muchaona kuti mitemo yaishungurudza vatori venhau iko zvino tingataura pamusoro peIPA semufananidzo weimwe mitemo yatakwanisa kuramba tichiti aiwa deya yakandwa mubhini yarashwa nekuti haina kodzero dzekuonekwa ichishanda munguva yatinorarama. Saka ndezvimwe zvatinopembera kuti iyoyo mitemo yatakaona ichidzikwa takwanisa zvekuti ibviswe uye hurumende ichitinzwisisa. Saka izvozvo ndinotarisa zvekuti ndezvimwe zvakanaka zvataita zvekukwanisa kuunza nhaurirano ine pundutso pakati pevatori venhau, pakati pesangano redu nemakurukota ehurumende. Nekuti mukatarisa iko zvino mashandiro edu, tinokwanisawo kudaidzwa patafura tichigara pasi nemakurukota ehurumende tichionesana kuti izva ndezvagona kunge zvabviswa, izvi ndezvaramba zviripo, uye tinogona kuita makakatanwa. Asi pakupedzisira kwazvo tine zvimwe zvatinoona zvine pundutso zvatinowirira nawo nemakurukota ehurumende. Saka iyoyo yatingati nhaurirano iyoyo ikavapo, chinhu chakanaka chaizvo chinotibatsira isu patinenge tichiita basa redu.
Avo vange vari sachigaro vemisa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Newsday, sangano ravana chiremba reDoctors Without Borders rinoti riri kushishikana zvikuru pamusoro pehurumende yeSouth Africa inonzi inoramba nemukana wekuti vabva kure varapiwe munyika iyi. Muongororo yavakaita mudunhu reLimpopo, Doctors Without Borders inoti vabva kure muSouth Africa vakatarisana nezvinhu zvizhinji zvinosanganisa kuviswa nekumanikidzwa kuita zvepabonde nekunyimwa mukana wekurapiwa kana varwara. ZimLive.com rinoti Ishe Murinye vekumasvingo vari kuongororwa nehurumende mushure mokushora kwavo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vari kutadza kupedza uori munyika. Ishe Murinye vakapindurawo mashoko akataurwa nemupevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vachiti kana vachiwenga vachida kuvauraya hazvivatyisi. Chronicle rinoti vana vezvikoro zveboarding vanobatwa necovid-19 vachagariswa pazvikoro zvavo kana kuti quarantine kusvika vanaya. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
PaStudio 7 apo vashamarari veStudio 7 makadii? Asante ripo vachipinge pamaronga. Zvinondishamisa kuti seiko pasinawo nezuva rimwe yakanzwi by opo yatobva yataita oposti zvese nezvakanaka here? Hapana nezuva one chairo chairo here ratingambotiwo thanks kana kuti ipapo zvane yaita zvakanaka kana kuti Mnangagwa aita zvakanaka ipapo. Zvese hakuna nachimwe chamungatombotombotowo hai apapo tinotenda pamumbembirawo maoko here? Tisadaro vanhu. Musakangano kuti zano iyi ndo yakakudusai muutapwa hwamanga maiswa naLobengura ikakurwirira ikakukunzirai rusununguko mhanga machoneswa naLobengura. Tatenda zvangu mufarise dangwe rangu imba yapo. Krismasi rakanaka.
Makadiko paStudio 7 vashamarari nevateereri mese makateerera. Inini ndanga ndine contribution yangu yekutiwo hangu vanhu vari kuMDCT vari kuda kudzoka kuMDC Alliance. Tinokwanisa kuvajagamuchira nemufaro mukuru chaiwo. Asi kuutungamiriri hatitovadi. Ngavauye kupovho kwedu kwatiri kunoku. Vasapote musangano vari kupovho. Varegere kupinda kuutungamiriri nekukurumidza. Kana vazoda kupinda zveutungamiriri ngavazouye kana after 5 years chaidzo chaidzo. Kana after 10 years. But pari zvino ngavambopakawo vakamira chaizvo chaizvo. Ndo zvacho zvendinoda kuti ndingotaura zvidiki diki izvozvo.
Makadi enyu apo pa studio apo isu sevatsigiri veZANU-PF tiri kufara takaona vakasukuwere kunzwa kudzoka saka tiri kufara zvisingaiti kudai vadzoka zvavo vana Munangagwa hapana zvavari kutibatsira nazvo totenda pa studio.
I am an electronic passport. Ndiye ngoda kutsvaga mari ZANU-PF inotsvaga mari kana ma election akusvika zvo. Pozene zvinonzi muna badzira $100 kana $200. Chii chinonya kukosha chakanyanya kuita expensive pazvinhu zvaari kugadzisa ipapo. Matiri ari kugadzisa inobva yadhura zvakudaro. Aiwa ngoari kekutidarozvo. Ane zvaari kutirambidza kuti uya umusha kuona nyaya yekuti dzvanyera kuti pabhodha unofanira kubhadhara mari dzakati. Ane zvaanoda kuti mari dzedu. Ane zvotaura kuti maembasi anogona kutibatsira kana ari kunoku. Ari kunoku. But kana tichiti tida kuvhota unogona kunyorasa kuvhota maembasi haana zvaanotibatsira. But kana zvaizvo kuti enenge chipinza mari muhomwe ZANU-PF hapana kuti mari government ZANU iri kuita izvo ndopa enenge yakuti yakutipa maall corners ekuti mari ipinde but kana zvinovaizvoita kuvhota hazviiti saka aiwa ene zvari kuti hanzi 200 ende zvofanira kuitwa before 2023 ini passport rangu rinogona passport rangu richi rane 1 year kuti re-expire saka rane 2 years kuti re-expire. Saka nezvindonobhadhara mari iyoyo inenge ndichibhadharira 1 year or 2 years asaraito aiwa nandizvoona musha kana kuti ukabhadhara anokwa kupa 10 years ngava specific ipapo plus mari dzavo dzakawandisa ngavadzikise mari.
Makadini makadini mashamwari Studio 7 ini ndoitwa Bridget Chikata ndiri kuno kuJohannesburg dati ndiri uri kuda kubata nenyaya yavachiwenga zvavari kuita mukadzi wavo wavakaberekana yevana Mary Chiwenga zvavari kuita zvakashata muri Zimbabwe munaziyawo nekuvhotera 2023 chimbofungai kuti vice president wenyika achishungurudza mukadzi wake waakaita naye vana vakagarisana naye makore akawanda kwazoti hako iwewo mutorwawo hako ungori citizen unozokubata sei wachiwenga zvavari kuita hazvina kunakaba. Munoti tiri kuvaisi vanorwira kodzero dzevakadzi vaya vari kupi handisi fani yeZANU-PF am not a ZANU-PF supporter but ndiri munhukadzi wakafanana naMary Chiwenga iyi wachiwenga zvamuri kuita zvakashata munoti muno hunhu hwenyu hwaratidza kuti hamusi munhu nemwoyo pavanhu ba siyai zvemuri kuita siyai munhu ayo munhu uri kuzvirwarira hazvigariri ndapedza zvinorwadza.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. America yatarisana zvakare nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nevari kufa nechirwere cheCOVID-19. Mhando dzecoronavhairas mbiri yeDelta neyeOmicron dzinonzi dziri kubata nekuuraya vanhu vazhinji uyewo vachiti mhando yeOmicron iri kupararira zvinotyisa muAmerica. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka asi vachiti hurumende yava Joe Biden iri kushanda nesimba kuti chirwere ichi chimiswe.
Urwere hweCOVID-19 kana chirwere cheCOVID-19 chiri kuramba chichipararira zvakanyanya chaizvo chatodzoka zvine mutsindo chiri kupararira kuita chibhenengene chaicho mumatunhu ese ari muno muAmerica. Zvekuti tinoona kuti ratova dambudziko rakakurisisa zvekuti zvimwe zvipatara zviya zvinoita agent care kana kuti zvinoda kuti vanhu vanenge vachifanirwa kunge vachionekwa zvechimbi chimbi kana kuti vane urwere hunoda kuti vange vachigara muchipatara chine ongororo yakakwirira kana kuti ratoti maintensive care units ari kuzara kumatunhu akawanda chaizvo nenyaya yeCOVID-19.
Varwere vari kufa nechirwere cheCOVID-19 vari kuwanda. Chii chiri kukonzera izvi, Dr. Guni?
ikukonzera kuti varwere vakawanda tione varwere vakawanda vari kufa nechirwere cheCOVID-19 ndechekuti vazhinji vari kubatwa kunyanya nechipande cheOmicron vanhu vasina kubobvira vabayiwa nhomba saka miviri yavo haina kunge yakagadzirira kuti inge ichizorwisana neutachionawo uye zvakare tiri kuona kuti vamwe vavo vanenge vaine mhando mbiri kana dzinoraudzira dzeutachiona hweCOVID-19 ihwohwo iye zvinezvi America taita dambudziko rekuti tine chipandi cheOmicron koita chipandi cheDelta zviri kukwikwidzana zvichiramba zvichipararira zvine mutsindo chaizvo uye vanhu vazhinji vazvandambotaura vazhinji vari kufa tiri kuona kuti vari kufa nemhando mbiri idzodzo Omicron neDelta dzichiri kupararira mumatunhu ese zvakasimba chaizvo.
Omicron yakasiyana sei neDelta?
Yati pari zvino tichiri kuongorora kuti tive neumbo hune udzamu asi zvatati taona pari zvino ndezvekuti musiyano mukuru uri pakati peDelta neOmicron variant ndewekuti Omicron ine usandiko hwakawanda kana kuti tingati muchirungu ine mamutations akawanda chaizvo sezvatakambotaura mukatarisa paspike payo pane mamutations anopfuura 30 kana kuti more than 30 mutations mukatarisawo zvakare pareceptor payo pane mamutations anopfuura 12 kana kuti more than 12 zvichienzaniswa nedelta delta ine mamutations iwayo paspike anongoita mairi chete saka ndomusiyano mukuru kana tichitarisa nezveumhizha hwesainzi asi kana takutarisa mukubata kwadzinoita vanhu Omicron iri nyore kubatira uye inopararira zviri nyore kune vanhu.
Dr. Guni, munhu anogona kubatwa nedelta neOmicron nguva imwe chete here?
Nhomba dziripo pari zvino dzinobatsira kuti kana wakabayiwa nhomba mbiri plus booster kana kuti wakabayiwa dziri nhatu ukasangana nechipandi cheOmicron Omicron inogona kukubata zvako asi hauzorware zvekuti unenge wakuda kuendeswa kuchipatara kana kuti unenge wakutorara panhoo. Ndiwo musiyano mukuru iyoyo asi tiri kuona sekuti iri kupfuura ruzhowa runenge rwakagadzirwa nenhomba dzatiri kubaya vanhu panguva ino asi zvinhu zvinonyanya kutyisa nekuti sezvandambotaura vashoma vakabayiwa nhomba nhatu kana kuti vakabayiwa mbiri plus booster vari kuzorwara kana vabatwa neOmicron zvichienzaniswa nezvimwe zvipandi zviri kutadza kupfuura ruzhowa rwenhomba kana kuti yatingati immunity bracket inenge yakagadzirirwa nenhomba idzi dzimwe mhando idzi dziri kutadza kupfuura ipapo asi Omicron inenge iri kusvesvera ichipinda. Izvi zvinotitunhidza kuti tirambe tichiyeuchidza vanhu kuti endai munobayiwa nhomba nokuti kubayiwa nhomba ndokunobatsira zvikuru kwazvo.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association rinokurudzira hurumende kuti ishandise nguva yezororo revana vechikoro mukugadzirira zvichaitwa panozarurwa zvikoro gore rinouya. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti nemusi weMugovera vakasunga vanhu 500 ane makumi masere nomumwe 581 pamiganhu yeZimbabwe nedzimwe nyika. Misa Zimbabwe yave nemakore makumi maviri nemashanu iri muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.